Mutunga miri weze city yuwa pita mtasa vauza watuwewe na ukuta shakaitu kwane urumendene zuro zinu raza kutaina kubimbika uye iliku batawanu kumeso kana chiti ino kushisa TNF asiyo ishitora dano raka kusha kudai isi na kutaura nezime nengo ze TNF vamtasa vati zinu shamisa kutukuruko tano jemari vamutuli nguwe vakatura dano iri asiyo yangi iliku faniru wakuta uruwanezo ayo pamusangano we TNF uyo ushaitu wa mwarare mangwana vamtasa vati dano iri andi rozino peza kutambura kwewa shandi uye vange wakatutarisira kuti mare ku Amerika ndiyo chashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare
nyaya yezvimudhora isi itsva takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu hatichina mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond note yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri tarasikirwa zvemumastore hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita saka isu tiri kumira sesangano revashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti tinofanira kuti tiitwe kusvika zvinhu zvadhadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo hurumende yaagona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuus dollar vashandi vatambire mari inoshanda
vamutasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunoudza hurumende nekusafara kwavo nedano iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera
mangwana tiri kuenda kuTNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikuwirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nokukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitange kuratidzira sezvinori vabumbiro remutemo wenyika izvi tichazviita nokukurumidza
vachiwo vari kutaura nemagweta avo kuti vaone kuti vangakwidzisei nyaya iyi kumatare vachipikisa danho rakatorwa nehurumende sezvo vachiti rinopokana nebumbiro remutemo wenyika rinoti hurumende inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matanho makuru akaita seiri mangwana kune musangano weTNF unove mubatanidzwa wevashandi vemabhizimisi pamwe nehurumende uye vamutasa vati nyaya yemari yenyika ndeimwe yenyaya dziri mudariro mutungamiri wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reapex council amai Cecilia Alexander Kowa vabvuma kuti kune musangano weTNF uye vati vachataura zvakawanda musangano uyu wapera vachitsanangura danho ravo nezuro vamwe vakati vakatora danho iri mushure mekuteerera kuvashandi vehurumende nemusi wechishanu vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzisina simba sezvo vamabhizimisi nezvitoro vari kutara mitengo yavo nemadhora ekuamerica hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weemployers confederation of zimbabwe Dr. Israel Murefu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.